zvakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana anaanhasi uri musi wechina kunyana 16 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vari kudzidzira kuita varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Nhengo yeArtus mudunhu remasvingo yakambosungwa yakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi yoronga kuendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nevamwe vakuru vemapurisa. Indwe mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 266 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 4551. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe zvine makumi masere nevatatu kana kuti 127,083. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 2,892,137. Vakanga vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vakanga vava miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitatu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 1,963,058. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vari kuita zvidzidzo zvekuva varayiridzi vari kukumbira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvadzinga zvivape mukana wekudzidza nekunyora bvunzo panguva iyo vanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura, makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu is excellent comrade Emmerson Mnangagwa Dambudzo akati achipinda pachigaro akati is a listening president nanoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere sema students kuti tiwane kudzidza because future ndiyedu mayupi tirikugadzira future yedu nefuture inotevera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongova nemubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara pasi tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvi hapana anotindokwanisa kuwana mari nekukasika. Asi tinokwanisa kuwana shoma ipo asi ukawana shoma uri kunzi waita hako wabhadhara haupindi mukati
vaino kumusasu Vanove trustee we cost vauza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti college iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Chizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei? Vakaomerwa. Zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTP vakatotadza kuwana maresults avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvezvi inogona kunetsa. Saka tinge tichikumbirawo kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana vaita sei? Vonyora mazama avo. Oeusi vana vonyora mazama. Asiwo vogona kuzobata kana maresults pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma. Wenzi ya ushanyura saa.
Kunyange hazo urumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza. Vakuru vakuru vemakoreji aya varikuramba izvi. Uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. Vasiti Bill Marshall Mariwo avo vari mukomiti yecost vauza Studio 7 kuti vachaisa maposti pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita secost tiroda kuvareka kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndoti kuti tikwanise kubhadharai tikwanise kupedza kumakosi zvedu atirikuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaamuri murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regatigoita look into it. Normally my payment plans they are a normal way of running uni or universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarifya toona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vauza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Kwachakaisvika ikoko vakatiudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa school fees zvinhu zvinongotaurwa in politics asisi zvinhu zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fees yake yakakwana wozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji emorgan zintech nebelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Amai Shila chisiri munhu vanove munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai mudunhu remasvingo. Musangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanoti vari kuronga kuendesa kumatare kuti varipwe gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nevamwe vakuru vemapurisa mushure mekunge vasungwa vachiratidzira gore rapera ndokutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi. Asi mutongo uyu nekuwanikwa kwavo vaine mhosva zvakasendekwa parutivi nedare repamusoro reHigh Court nezuro. Amai chisiri munhu vanoti kusungwa kwavo kwakavashungurudza zvikuru ivo nemhuri yavo. Vakasungwa mushure mekuratidzira pamahofisi edzidzo pamucheke kumasvingo musi wa22 chikumi gore rapera vachitsutsumwa nemari dziri kutambiriswa varayiridzi. Hatina kukwanisa kubata vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata amai chisiri munhu.
Kutaura chokwadi izvozvizvi handisi kukwanisa. Handisi kukwanisa nemufaro nokuti unoziva kugara muusungwa chinhu chinorema. Ende uri muusungwa une mhosva yaunoziva kuti handina mhosva asi uchingova muusungwa. Mufaro wandinawo pari zvino wakawandisa.
Asi kubvira zvamakaburiswa muusungwa makakwanisa here kudzokera kubasa zvakanaka pasina matambudziko amakasangana nawo kubva kubazi rezvedzidzo?
Matambudziko ndakasangana neakawandisa nekuti handiti unoziva mareporting conditions angu. Ndanga ndichizi ndinofanira kunoreporta every Friday kupolisi. Saka unoziva uku uri kubasa, saka vari kubasa vangavopedzisira vasisandinzwisisi. Saka zvanga zvichinetsa zvichiunza futi mafinancial constraints mari dzacho kufamba nokuti kwandinoshandira nekwandinoreporta every Friday. Ndaito buda mari akawanda mwezi wa kufamba kwa mazuwa nukuru kudura. Saka ndai buda mari akawanda. Lati kushunguru ziga. Kwa cho kwa kanga kusina kupera kula mba uchungu wa mku shunguru ziga. Uchungu enda. Uchungu no shunguru ziga. Uchi ingo no jokira. Uchungu no reporta. Saka zanga zile zile zanga zusi na kundi tira zaka. Naka zusi na kundi pa mfaro plasi kusa ziva. Kusira mangu anarangu raga mira sui. Andina zanga nchikuanisa kuplana. Saka upenyu wangu chaiu waka istedi kazi funga mbojire.
Pani matavira mchatorira uva mwache iwa waka kuyende sai kumatare mchizo pezira masungu.
Ndino wanasa kuti uone kuti mchemo watere zewa. Ndiku enda kuno wana kutarangu mangwana. Chukuda kuto tanga kuti ti ishande na izo zo kutanga mangwana. Saka ndita enda kuno wana kutita mangwana. Kuto tanga kuto weka na kuto shanda ni nyaya iyo. Zamangwana tuona kuti zvoito zvifambisa sei.
Tichitarisa uko yemaka pedza muri muusungwa zvinhu zvanga zvakamira sei zvii zvamunorangarira.
Ndakasangana nenguva inorwadza. Ndakasangana nematambudziko akawandisa pandanga ndiri muusungwa. Ndakarwara ndiripo dzimwe nguva ndaka ndichitadza kana kuti ndirapiwe zvaienderana nezvandainzwa. Upenyu hwangu chaihwo hwakakanganisika. Mhuri yangu chaiyo hazvina kuita zvakanaka. Ndinotirangarira mwana wangu mukuru akatosvika pakutadza pamuviri. Saka zvinhu zvinoramba zvindishungurudza nekuti dambudziko rangu iri rakazosvika pakubata kunyange nevana vangu.
Asi pakurwira kodzero dzenyu zvakakudzorerai kumashure here muchiri makasimba here kana kuti mamboti aiwa rega ndimbomira parizvino?
Izvi hazvina kundidzorera kumashure. Zvakatondisimbisa.
Amai Shila chisiri munhu vanove munyori anoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mudunhu remasvingo musangano revadzidzisi vekumaruva reAtuzi vari parunare kumasvingo kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harina kufara nemutongo wakapiwa nechipiri nedare repamusoro reHigh Court iro rakaramba kunzwa nechimbi chimbi nyaya yakanga yakwidzwa nesangano iri richida kuti dare iri rimise vashandirwi kusanganisira hurumende kurambidza vashandi vasati vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kupinda pamabasa. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti nyaya yavakanga vakwidza kudare inyaya yakakosha kwazvo sezvo ichibata vashandi vakawanda munyika. Vachiti dare raifanirwa kutora mukana uyu roziya nyaya iyi kuti zvibude pachena kana vashandi vasina nyaya kana kuti makambani ari kutyora kodzero dzevashandi. Vachiramba kunzwa nyaya iyi mutongi wedare reHigh Court Justice Emilia Muchawa vakati vakaona kuti ZCTU yakakundikana kuendesa nyaya yayo kudare panguva yayaifanirwa kunge yakaendesa mumwedzi waChikumi apo mamwe makambani akadzika mutemo uyu. Mubatanidzwa weZCTU une masangano evashandi 35 uye unomirira nhengo zviuru zana nemakumi masere nezvipfumbamwe. VaMutasa vanoti iye zvino vamirira kunzwa kubva kugweta ravo muzvinafundo Love More Madruku kuti votora matano api kuenda mberi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hatina kufara nomutongo wakapiwa kudare guru renyika reHigh Court panyaya yedu yatikona kuti nyaya yakakosha kwazvo, nokuti tinoona kuti nyaya iyi inyaya iri kubata vanhu vakawanda chaizvo munyika. Saka kuona kwedu dare raifanira kutora mukana iwoyu kuti zveye nyaya iyi zvibude pachena. Kana vashandi vasina nyaya toziva toonazve kuti vashandi tinovabatsira sei nekuvadzidzisa sei pamusoro pomutemo. Kanawo vashandi vaine nyaya ine udzamu zvozikana, vashandi vari kumbunyikidzwa namakambani voregera kuramba vachimbunyikidzwa nokuti mutemo unenge wabudiswa pachena. Saka tine kunyunyuta pamusoro pemutongo wakabuda wekuti wasiya vanhu vasingazive kuti mutemo wenyika ndeupi.
Ko zvakataurwa nemutongi zvekuti nyaya yenyu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika munozvitambira sei?
Zvokunzi nyaya yedu yanga isingafaniri kunzwikwa nekuchimbidzika isu hatina kuzvitenda, nokuti inyaya irikubata matambana akawanda washandi wakawanda isu hatigoni kungomuka totoenda kumatare tinewo zvatinofana kuita zvekuunganidzana tichizeya nyaya idzodzo saka mazuva anenge achitofamba nenguva yacho takaenda kudare tinoona kuti inguva isina kunyanya kureba kubva patatanga kuziya nyaya idzi saka tiri kunyunyuta nechinhu ichocho
saka matanho api hama akutora kuenda mberi
takamirira gweta redu vamadhuku kuti vaongorore judgment iyoyo kana vaiongorora votizivisa kuti tinoienda sei mberi tozogarawo matare isu seZimbabwe Congress of Trade Unions toona kuti pane zvakaziviswa navamadhuku tingatora zvipi
zvinosiya papi nyaya yekodzero dzemushandi vamutasa
izvi zvasiya mushandi asina pekuhwanda asina kodzero zvangofanana nekumbunyikidzwa kwaingoitawo vashandi tisati taona rusununguko kuti munhu umwe neumwe anoshandirwa anenge achiita zvaanoda
mutungamiri wezctu vapeter mutasa vari parunhare muharare nestudio 7 Tarisa zviri mumapepa nhau. Pepa nhau reDaily News rine musoro wenhau unoti vakarwawo nderisununguko vari kuronga kubvutira mudzimai wevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, mamwe mapurazi vachivati vane mapurazi anodarika makumi maviri. Pepa nhau reSunday News rine musoro wenhau unoti nyika gumi neimwe ndidzo dzichange dzichiratidza zvigadzirwa zvadzo gore rino kuZimbabwe International Trade Fair. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeHaiti vaAriel Henry vadzinga basa mumwe muchuchisi anga achida kuvapomera mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwevaive mutungamiri wenyika yeHaiti vaJovenel Moise muna chikunguru. VaMoise vakapfurwa ndokufa varumba mavo. Sarudzo yeRunoff yekugadzirira sarudzo yekutsvaga meya weguta rekumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica reBoston yakasiya vakwikwidzi vave madzimai maviri asiri echichena zvave kureva kuti meya weguta iri achasarudzwa achange asiri muchena kekutanga mumakore angada kusvika mazana maviri. Yere nguwe inyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasai vajonga kandimire ndibvumirewo ndimbotaura nechekwedu nerudzoro rwedu rwuwane kunzwa kuti chii chiri kuitika. Mupfuka munjani mashaka kwakune mega kona nekunyamusana mena ningenire kwala ka studio 7 nekandivulavula asitakuiuusungula mhaka ya kulukumba lowa kumanzora ni kombela ame switwisisa kulukumba loyi a nga na lomanga ya kona kulukumba loyi a nga na lexi a xi tiva ku a xi endlaku kulukumba loyi u ti rhandzela mali leyi a nga ku fidiweni ZANU-PF aka onhetela kawa kumbe bato hi xixona ra hina ra MDC nga MDC Alliance irhangeli loko hi kulukumba ku Nelson Jamisa hi yena munhu wa yi-one a ti kota ku pfuna kumbe ku rhangela tiko lera hina ri humelela se a hi yeni kweni ya register ku vota 2023 hi kota ku humesa makhamba lawa va Mnangagwa na group ya yena ya ZANU-PF hi karhele swinene. Natani Machangana a yile ku tekeliwi nahlokweni lomutikweni a hi tivika no ku va hi va hi ri kona hikwalaho ka ZANU-PF nyama yaleyi.
Makadiwa Shamarari wepa Studio 7. Ndonzi Benjamin ndiri ku nyika yeSouth Africa ku Newcastle. Ndinofarawo mukaisa audio yangu ndanzwa ndinowisa maaudio asi haapureyiwi. Ndinoshamisika nevamugwadi vari kuvhudziwa kunzi charamba haana here mashoko aakataura akaipa kuburikidza nemutungamiriri akagadzwa patsva anovai akakunda vahichilema vokuzambia asi muri kutovawo vachitosadharara kuita sekuti vacharamba havana mashoko avakaipa avakataura. Zvino tikadaro tingatosvikepi munhu achinzi akaita zvakaipa pamedia womurambira? Ndo chokwadi chatiri kutsvaka. Zvinodiwa tichitevedzera zvedhemokirasi. Zvino utongi hwacho kana tichiti anenge aita chakaipa onzi hapana chaakataura chakanaka anyika yacho haitongiki. Tinongokurudzira kuti vanhu vandeitovhota. Muri kuona zviri kuitika izvo vese vechidiki andeitorejista kuvhota vasina zvitupa mukana wava kuvhugwa uyu UNICEF urongwa wa UNICEF urutenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana ngati mukirei tichienda kana ichinzi vari kuuya nenguva zvakati kuitira paya pavanozoda kulimita nguva tiwanikwe tatorawo zvitupa ipapo tinogona kuvhota tiwane chenji munyika tatendawo kana mukapureya audio yangu iyo
ndoda kutaurawo nemavhima unoti takawedzera vanhu ne 70% salary 70% yechipo 70% yetu dollars inoti pane mari iripo pana zvakawedzera
mangwanani mangwanani pastudio 7 apo zvaitaurwa namogeri komiti kuti aisusu hatina utsinyi hatitai chakati chakati apa zvabudisa pachena zvete ambobvunza kuti hamune utsinyi amboudza kuti mune utsinyi ndiani kana kuti hamuna utsinyi saka watobuda wega kutaura kuti mutori neutsinyi izvi zvamuri kuita chi mamps nepacouncillors FDC alliance zvatobuda pachena zvega kuratidza kuti mune utsinyi kubudikidza nezanupevi riku washandisa
vateereri vestudio 7 navabati vemushina vana mukoma Jonga makadi zvenyu kuamerica kwamuriwo ikoko kumafuro manyoro uko uyo murume unonzi tafadzwa mugwadu uyo hazivi zvaanotaura murume uyo apa ichokwadi iye uri kuramba kuti zanupf iri kutuka mumiriri wezambia munyuwano nokuti vana mugwadi ndo vamwe vachona ivavo iko zvino ari kuramba sei vajoji jaramba vakatombomutuka but iye ari kuramba mugwadi zanupf inonyatsoziva kutoti mukuru wezambia uyo munhu anowirirana nemdc alliance iyo yavachamisa iyo yatoda zvodisi tiri kuno kusouth africa kuvhota tiri kuuya zvine mutsindo chaiko chaiko hatisi kutombozodzokera shure dava tibise huori wapinda muzimbabwe mugwadi unoramba kuti vanhu ivava havana huori but unoziva kuti vanhu ava vane huori hwakatokurisa mugwadi uyo denda achinzi munhu anotokwanisa kunyorera tsamba ndine nhamba dzake ka munhu asina kudzidza mugwadi wekuchee nechikoro changu chaanacho mugwadi handimbo muverengi ndotodawo nzvimbo yake iyoyo ndiri kumdc alanzi achamisa chete chete 2023
President Chamisa oye makadi vashamarari vestudio 7 mufaro kukwazisai mangwanana akadai tichingotenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi maringe nenyika yezimbabwe aiwa ndichingoti president vachamisa mazunza majenandora endebvu makanyarara zvenyu munhu anenge achingopa muromo pakangonzi chamisa chamisa panzvimbo yekuti ana monzura varwisane namunangagwa vakurwisana nemi vachamisa haiwa mazezesi mazezesa vachamisa nyange mukasakambena zvenyu tinemi vachamisa tinemi haiwa 2023 kamu monzora hurume hauna kana dhoru kuwesta taimu utengwa zvako muchipedza mari yenyika uchitengwa kunzi paradza vachamisa nyange de mukaburitsa makanzuro ese mukasara musina hwatichadzosera vetinoda haufu wakaona chinhu iwe ndatenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchiriudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica gavhuna vedunhu recalifornia muno muamerica vagavin newsom vebato riri kutonga redemocratic party vakapona musarudzo yekuda kuti vadzingwe basa mushure mekunge vakwanisa kuwana mavhoti akawanda akaita kuti varambe vari pabasa sarudzo iyi yakaitwa zvichitevera kutsamwa kwenhengo dzebato rinopikisa rerepublican party mudunhu iri idzo dzakatsamwiswa nemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 yakadzikwa navanewsom inosanganisira kumbovharwa kwezvikoro nemamwe mabhizimusi madiki akaita senzvimbo dzekudyira nedzekunwira mumwe wevaikwikwidzana navanewsom valarry elder vebato rerepublican party vakati mitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19 yakaita sekupfeka zvivharangozi kana kuti mamaski pamwe nekubayiwa nhomba zvinofanirwa kuitwa nemunhu nekuda kwake kwete kumanikidzwa nevezvematongerwo enyika urongwa hwekudzinga gavhuna hausi hutsva mudunhu recalifornia muna 2003 vaive gavhuna vari zvakare vebato redemocratic party vagray davis vakabviswa musarudzo yakapinza mutambi wemafirimu ane mukurumbira vaarnold schwarzenegger vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vanoti kukunda kwavanyuswa mucherechedzo wekuti vanhu vemudunhu reCalifornia vari kufarira zviri kuitwa nagavhuna vavo.
Tinoona kuti vanhu vanovhota mudunhu reCalifornia vari kufarira gavhuna wavo anova iye mudemokrati nezvaari kuita. Saka zvinotiitira izvozvo kuti kana aita president varipo pachigaro vanoona iwo kuti mapolisi zvavo ari kufarirwa nevanhu, nekuti gavhuna wavo asarudzwa nevanhu pachena kuti vanhu vari kuti vaichiita matara kuri kuita iroro rakanaka. Saka zvinofadza izvozvo kuziva kuti zvino zvevanhu zviri kuitwa nezviri kutedzerwa muCalifornia.
Tinoona kuti vakanga vachida kuti vanyuse muvabviswe pachigaro vanga vachinyunyuta nenyaya dzemitemo yavanoti yakaomeswa yekudzivirira kuparada kwaCovid-19 nezvimwe zvakadaro. Tingati here zvichemo zvavo izvozvo zvazviri zvichemo zvine udzamu kana kuti yanga iri nyaya yekungoda kuvabvisa nekuti ndevebato reDemocratic Party?
Chauya mazuva makona kupera kana kugore rinouya zvaizvozi muri kuona vanhu vari kuita zvakashata saka vabva pachiga. Handisi kude kuti dzakabvise konzeroba iri ino yakadzikama yekuti wabviswe pachigaro, asi vakuda kutsvaga chete kubvisa pachigaro gavhena akasarudzwa nemadhemokrati. Saka zvakundikana izvozvo uye vanhu vari kufara nekuti vari kuona kuti zvido zvevanhu zviri kunyanya kuitwa muCalifornia.
Tichiona kuti aka akasike kutanga kuti mudunhu umu munge muchiitwa iyo yavanoti recall vote kana kudzingwa kwagavhuna, sarudzo yekudzinga gavhuna, ichii chinoita kuti zvisimbirirwe muCalifornia imomo?
California vanoisimbirira nekuti vanogona kuda vachishandisa kuti vanonga vachiita tested waters kuda kuona kuti zviri kufamba sei, vanhu vari kufarira here mutungamiriri aripo. Saka nzirai kuda kuona kuti mutungamiriri ari pachigaro wari kudiwa here, vanotienda kuna gavhena wacho kunyanya California nekuti ndo takagona zvichiitika mumashure. Saka vanhu vari kufungidzira kuti maRepublicans anga achida kuona kuti maDemocrats ane wadzigiri wakawanda here. Zvinai vatazviona kuti maDemocrats anodzigirwa chaizvo zvakazara mudunhu reCalifornia.
Izvi zvinosiya papi iwo gavhuna Newsom nemabatiro avanga vachiita basa?
Zvinovapa manyukunyuku, zvinovapa manyamuiti, zvinovapa dzenze, zvinovapa iwo kuti vaone kuti vane confidence mune zvavarikuita, nekuti ndozvi kuti vane wani kuda kuti vanhu vararame, vanhu vapore, vanhu vapone kubva mudenda iri recovid-19. Saka tinoona kuti gavhena varipo vanenge vachiona kuti basa ravari kuita riri kuti vane wani nekuti vasarudzwa zvine mutsindo. Saka ndikuona kuti vacharamba vachiita basa ravo rakanaka uye temu yavo ichafamba zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica, Dr. Moses Rumano, vari parunare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe 256 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezviro wakare. Vari kudzidzira kuita varayiridzi vokumbira mutungamiri wenyika kuti vapindire kuitira kuti zvikoro zviri kuvarambidza kupinda mudzidzo zvivabvumidze kunyora bvunzo panguva yevanenge vachitsvaga mari dzechikoro. Nengo yeAtuzi mudunhu remasvingo yakambosungwa yakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi 10 yoronga kuendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika pamwe nevamwe vakuru vemapurisa mushure mekunge dare reHigh Court rasendeka parutivi mutongo uyu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichange tichikupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.